Vatana Kashonai, mudzidzisa nemudzimai nevana vatatu kusanganisira mumwe akatanga zvidzidzo kuyunivhesiti. Maria vanotambira inove zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti madhora 150,000 emari yemuno nemazana maviri nemakumi mashanu yemadhora ekuAmerica yeAllowance hazvivakwanire pakurarama kwavo nemhuri yavo. Vanoti vanoshandisa mari inopfuura mazana matanhatu emari yekuAmerica pamwedzi, vachiti upenyu hwakavaomera zvekuti vanotopona nekuitawo mamwe mabhinda uko uye vanogara vari muzvikwereti.
Ndinoenda nohoda gasi, ndinohoda inki yekuti ndifotokope kuedza kuita augment tumari tushoma twandinowana, but hazvikwani. Kwerita kwacho kuti wambopiwa naningi ukaona kuti nguva yekumubhadhara yasvika, hauna mari unonokwereta mumwe kuti umubhadhare, ndokutorarama kwacho.
Amai Dion Moyo ndemumwe wevanhu vanotengesa mumigwagwa muBulawayo. Vanoti kushaya simba kwemari yemuno kwave kuita kuti vasadi kuitambira nekuti vanonetseka kuwana kwekuishandisa.
Kumamaketi kwacho kwatotengesa vanoramba bhondi, vanoti havaridi michovha chaiyo chaiyo nebhondi yavadhola kubva mutauni kuenda kumalokesheni kana kubva mutauni kuenda kumasabhabhu. Zvinhu zvaoma, toti kuvadza vatotiuraya nebhondi.
Amai Moyo vanoti havangakwanisi kutaura kuti mari yemuno yombosendekwa parutivi here kana kuti kwete, asi vanoti panofanirwa kutorwa matanho akasimba kuti zvinhu zvigadziriswe. Mudzidzisi Shonai vanotsinirawo kuti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu nekukasika nyika isati yadzokera mumatambudziko seakamboonekwa mugore ra2008 apo mari yemunyika yakashaya simba zvekuti muzvitoro mange musingachawanikwe zvinhu zvekutenga.
Saraita quick decisions to turn around the economy. Tinodzokera futi kwakadaro. The health services collapsed. The education sector got on the brink. No, it has also collapsed.
Mumwe vanorarama nekutengesa, amaita kudzwa shumba, vanoti maonero avo ndeyekuti mari yemuno imbosendekwa parutivi.
Muchovha unotokudanzira 5,500, saka iyi bhondi hatichariri.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora vakambove mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC ndemumwe wezvematongerwo enyika vari muPolitical Lectors Dialogue kana kuti POLARD. Vanoti boka iri rakabatsira kupa hurumende mazano akabatsira kuti mari yemuno isaramba ichishaya simba, vachitiwo hazvibatsiri nyika kuti mari yemuno ibviswe.
Kana watoribisa ivhino ukatoda kubisa kake ndekanguvana kuzoridzosa zvinonetsa, unenge watoriuraya zvachose. Saka ngavamboedza kuita zvinofanira kuitiwa uye vanhu vamboisa musoro pamwe chete tichitaurira nechokwadi zvinofanira kuitiwa.
VaFelix Chari, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi, ndemumwe avo vanotsigira kuti mari yemuno imbosendekwa parutivi.
Hatikwanisi kublema vamabhizimisi sezvo vachitsvaga kurarama munguva yakaoma kudai. That's why tichiona kuti pavanochaja mitengo yavo havachaji mitengo yanhasi, vanochaja mitengo yamangwana kuitira kuti vakwanise kuzoriplesa stoku yavanenge vatengesa. Sokuona kwangu dai tambosendeka bhondi redu parutivi kusvika upfumi hwedu hwaterama.
VaProsper Chitambara veLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe kana kuti LEDRIS vanoti
zvine matisatwa ndechekuti hurumende haichina mukana wekushandisa monetary policy kuti inge ichiinfluenza macroeconomic policy performance uye macroeconomic developments munyika. But kana muchida kukurumidza kupedza nyaya yekusagadzikana kwezvinhu, nyaya yekudollar reserve inobatsira ipapo, nekuti inoita kuti pashaikwe mukana wekuti hurumende inge ichiprinta mari.
Amai Florence Taringa avo vanotsigirawo kusendekwa parutivi kwemari yemuno vanoti zano ndegarinoitwa nehurumende ndiro rinokonzera kusagadzikana munyika.
Chaita musoro uteme chinozivikanwa, ndosati kudzokera tichinyanyopusha kuti kana tasvika panguva yakamanikana kudai ngapasashandiswe chisimba kuzama kugadzirisa situation nedambudziko rinenge rawira vanhu vese. Nekuti ana muzvina bhizimusi vakambunyikidzwa, zvinodzoka zvekare kwatiri vashandi takutambudzika kuti tichawane picha kudya.
Hurumende yakambosendeka kushandiswa kwemari yemuno mugore ra2009, asi mari iyi yakazodzoswa mugore ra2018, uye panguva iyi hurumende yakatara kuti yaive neuremu hwakaenzana nedhora rekuAmerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hakuna nyika ine chiremera inorarama isingashandise mari yayo, vachiti dambudziko guru nderevemabhizimisi vanoita nhafu nekukwidza mitengo yezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.